A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 8th, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we are talking about cross-border trade and the issue of rebate that was revised by Finance Minister Patrick Chinamasa.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the issue of paying duty at the country's borders, and of course, the effect, the recent changes by the Minister of Finance, Mr. Patrick Chinamasa, the changes that he made. We want to see the impact, if any, they are having on cross-border traders. Gibbs.
And of course, the Minister of Finance has actually reduced the traveler's rebate from $300 to $200 per calendar month. An automated system for tracking the rebate has been introduced starting from the 1st of January 2016. It is proposed that consignments transported on behalf of the third parties be cleared under commercial importations as opposed to private importations.
And of course, we also understand the minister has banned the importation of second-hand goods. So we want to discuss about the impact these changes are having on cross-border traders and the economy in general. Wongu, hamawadiwa, tlauti tinge tichitarisa, nezvakaitwa negurukota, renona nezvepfumi vapati Chinamasa, zvekudzikisa mari nenge ichinzi vanhu vatange kubhadhara mutero, kubva pa 300 kusvika pa $200. Toda kunzwa kuti izvi zvingakanganisa sei vanhu vanorarama nekutengesa zvinhu, uye kuti zvingabatsirawo sei vemabhizimisi vemunyika. Gibbs.
Yeah, kujaloke blessing. Lichona njani zuruka ndaba lapekona kuna ngapoke ngamakaya, tina ngapaisa pila sibili o makama. Yeah, namhlanje ke sixoxa ngakhonoko kwenziwe umphathintambo wezimali, uMnumzana Patrick Chinamasa. Ote ke lokho sokuthiwa i-rebate, so ngani sokuyehlisiwe kancane. Kulokuthi ubele $200 okumele uyangena nje impahla zakho cha ngomoya. Sokuthiwa ke sokumele kube yi-200, so kade kuyi $300. So siyabona ke abaningi bathi lokho kungani kuzabalimaza. Kuzobuya ke nxa umuntu elethe impahla esebenzisa omalayija. Kungani omalayija labana sebebekhangelwa kuthiwa impahla ozithweleyo sokumele zikliwe engazani kukliwa i-truck inkalakata. Andawo zamagonyeti lana zulu. Yiwo angazani nxa sokubuya khonapho ke sokuthiwa wena odrayiva umalayija kuyamele ube njengalowo odrayiva lokho kuthiwa i-commercial vehicle. Siyabona njalo ke ukuthi kusanda ukuthi kunqunywa umthetho okuthi ke kungabiswa inhlanzi, kungabiswa impuphu, kungabiswa ichukela, i-powdered milk, ama-yogurt, i-cheese, lamaqanda, konke okuningi akusamelanga kubiswe khona ngapha eZimbabwe. Sokwabhanwa ke uminister ye kunjalo ke blessing.
Yes, Gibbs, I think we have our first guest, that is Mr. Denford Mutashu, President, Confederation of Zimbabwe Retailers. Mr. Mutashu, good evening.
Good evening, and thank you for inviting me to the program.
Thank you so much for joining us. Gibbs, you can start the ball rolling.
Yes, I guess we have got Mr. Denzel Dube as well. Mm-hmm. He's a Zimbabwean living in South Africa. Mr. Dube, welcome to the program.
Thank you, sir. Good evening.
Good evening, sir. So let's start with you, Mr. Mutashu. What do you think about the new rebate system?
I think the new rebate system is in line with the Zimbabwe agenda for sustainable social economic transformation, that is massive, where the government is trying to introduce measures that will boost capacity in the local industry in order to meet local demand and, of course, be able at the end of the day to also supply to other parts of the Southern African region.
Mm-hmm. So for retailers like you, it's good news.
Well, what we are looking at here is basically looking at it from the national perspective. Mm-hmm. Because, yes, retailers might benefit here and there. But if you look at it closely, the idea is to try and harness revenue into the government coffers. Of course, we're trying to limit the amount of goods that are important at the same time to work on the ever-growing import-export disparity to ensure that we do not become the net importer of goods and services, especially those goods that we can be able to produce or channel out from the local industry.
Thank you so much, Mr. Mtashu. Do stay on the line, and thanks for clarifying that position. Let's go to Mr. Denzel Dube. Mr. Dube, what impact is this new regime having on you? I know you send goods to Zimbabwe.
Yes, sir. This new regime is going to have a very big impact on our side as we are living in South Africa. You know, if you compare a Zimbabwe, a United States dollar and a rand, we people living in South Africa, we cannot afford to use dollar as a currency. So therefore, it has got a very big impact. If I look at it, the drop of that $300 to $200, it's a massive drop.
Yeah, masikhangeleke baba Dube, siyakwazi ukuthi impahla zenu zijala ukuhambisa umalayitsha. So nxa ukuthi impahla yakho ingathola umalayitsha, so kumele kliwe ungazani ukukliwa igonyeti. So kutsho ukuthi labo malayitsha phela bangazani bazakantshwa sibile kuzwayo lapha. So wena ukubona njani khonokho?
Dube, lo kuvele sokubulela ibhizinisi la umalayitsha ngoba iningi labantu base eMathebeleland, ngikhuluma ngeMathebeleland, bangomalayitsha vele baphila ngakho ukulayitsha. And manje mazokusehliswa leni i-price from $300 to $200, and then futhi bathi kufanele i-declare as a commercial. Ngibona ngathi ngempela abantu sizolimala kakhulu ngoba thina kahle kahle vele siphila nje nge-South Africa, yikho lapho esiphila khona.
Kodwa akusoze kwenza abantu begcine besmuggle izinto khonapho, akuyikhonapho nje
vele. Lokho ke sokuzobangela ukuthi kube nezinye izinto ezingahambi ngendlela. Kanti ngalesi sikhathi ngibona ngathi i-government ibisinqobile, bekungasele impahla ezingena ziyeqa i-border, bezingena zonke direct lapho impahla.
Mm-hmm. So according to Mr. Dube, this may promote a lot of smuggling mm-hmm. by people, yeah.
Mm-hmm. I think we are now being joined by Mr. Augustine Tawanda, the Secretary General of the Zimbabwe Cross Borders Association. Mr. Tawanda, good evening. Mr. Tawanda?
Yeah, hello?
Hey, Murisei. Mm-hmm. Right. Mugatu zo va Tawanda kuti kuchinjwa kwaitwa zvinhu panyaya yejuti navachina masa kuri kukanganisa zvakadii kana kuti kuri kukubatsiraiwo sei imise vanhu vanorarama nekutengesa zvinhu?
Wakaita holiday rebate kubva pa$300 ichienda pa$200 kwaita kuti kuofisi kwedu kunge kuine maclaims nemareport akati wandei evanhu vari kunetseka. But isisu zamatrade tine zvatagara zvichitokurukura pamusoro pazvo.
Saka vari kuti kudii vanhu vatanga vakuzvinzwisisa here kubvira zvatanga musi wa ndira 1 kana kuti zvichiri kunetsa kunzwisisa zviri kufamba sei?
ndinganopula kuti tibatsireva nemi kuti muzive rungano zvemarebate nyaya yekupiwa mukana kuti matrade asevise eholiday rebate pachinambo cheetraders rebate ine rungano kwakati rebei rungano kwandingada kuti muzive nezvekuti basically kufamba pabhodha papakagadzirwa big business and big business inosevenzisa mabill of services. The next level yanda yagadzira eholiday maker erich person ane zvinhu kwanga pasina emidle of the road mechanism ndiyo basic deformity yatanga isisiteo asesisin yata tichiziva kama cross border muya 2000 takaita chichemo chekuti pange paine emidle of the road kukomesa mu 2000 vakabva vatoita inonzi simplified trade regime muna 2000 takazvikwanisa kuimplimenta simplified trade regime muna 2010 in this country 10 years kuti paite emidle of the road muna 2012 middle of the road yakasaiwa fundi saka tiri kutaura izvi tiri kuti holiday rebate hainei nechekuita netrader iyo position in some total yezimbabwe cross border traders association. Why are we saying that? EAC simplified trade regime iri kushanda nekuti munhu anogona kutopinda nedzidzi dzake zvakanaka pasina mhirizhongo but isi yekusevenzisa holiday rebate for trading ndiyatiuve zvatigadzirisei nekuita middle of the road and mapresentation iyayo tinoto takati vaudzira chinyamasha ichitoda middle of the road ndonewambe holiday rebate.
Tinotenda zvikuru nekujekesa ikoko vatawanda rambai zvenyu muri parunare. Gibbs une muteereri?
Yes, lo munumzana ke unqobani ose Zambia. Baba Nqobani unjani? Hayi mpile kakhulu, kunjani kwanapha eZambia? Ye, ngicela usondele efonini yakho uyisondeze kancane uyikhiphe la kuspeakerphone, nxa kuspeakerphone.
Okay,
yes, sondele foni lesibili. So ungathini ngakhona okukhulunywa osokwenziwe nguhulumende ukuthi rebate siyehlisiwe?
Uhulumende weZimbabwe ndelaseyase ngendlela esingakuyeka ngayo ukuthi usekunguhulumende osephendukele abantu bakhe ngoba usezama ukulungisa iphutha lakhe ngokuphendukela abantu bakhe. Kuyafana nje lenje ezimzwazayo ngoba iqiniso elikhona ukuthi abantu abanamali ezimbabwe uhulumende akanamali kodwa lokhu akanamali ngenxa yephutha lakhe ngoba wenza izinto zokuthi kungabi lama-industry. Ama-industry yiwo kuphela angavusa uhulumende, hhayi abantu laba asebajikela bona bevele bengalalutho. Uma manje bakhuphela ama-fine abantu bemsova obviously abakayazi into abayisebenzelayo ngoba uma uphuma usuyendleleni wena uyenze i-$100 ngelanga but possible uzothola i-$300 every day kusho ukuthi akusasiza ukuthi ube khona endleleni. Right, abantu abalakudlela izweni bakethi basenga lokho okuncane abakusenga ngaphandle usephinde ngena yethi ufuna imali yonke benzeni abantu.
So akuphendule khonapho po abantu kumele benzeni baba Nqobani?
Hayi, kumele bafunde nje isifundo sokuthi la abasela hulumeni bale bahlanganisa amakhanda babona into beza ngoba uhulumende sebaphendukele vele iphutha lakhe ngokudla abantu abakhe akuna kunye abantu bekufanele bahlanganisa amakhanda babona into beza ngoba uhulumende hayi umuntu aseyenza izima le kanti
kuthi ubona kuzala abantu bengenzana ngakhonokho.
Hayi, abantu bezimbabwe nje ngendlela engibona sebengakhona sebaba yikhapeti nje abangavuma zonke omunye ukhala komunye omunye ukhala komunye kodwa ngicabanga ngendlela sebebaphusha ngakhona manje kuloze kufike ukuthi nabantu kube khona abakwenzayo. Bona sebejwayele nje abantu bezimbabwe kwenza into eyifunayo kula nto abayenzayo kodwa ngalesi sikhathi ngendlela abenza ngayo bazaze bafike ukuthi nakusekho ngendlela kumele kwenzeke okunye.
Ye, umbuzo wami okugcina ukuthi ama-rebate lawa akasoze yenza abantu ukuthi beyeqise izinto kumabhoda khonapho.
obvious yiko kuya kwenzeka anithi futhi abalandaba lapho konke ukuba bathembe ukuthi bazobalandela edangeni ngapho bababambe bawathathele ezompahla baphinde bazisebenzise bakhampeni ngazo bayinika abantu emarani
hayi ke siyabonga kakhulu mnumzana ngobani ungadinwa lakusasa baba
Okay,
yes, but cool. So according to Mr. Ngobani Manchinga, he says what the government is doing is that it is now turning against its own people.
Mm-hmm.
You know, it's like a chicken eating its own eggs, you know.
Mm-hmm.
So he says this is not good enough. But Zimbabweans have been pushed too far now, and he believes that they may react to some of those things. But it doesn't say exactly how they're going to do that. So he says people should put their heads together, you know, and try to map up a way forward, you know.
Let's go to Mr. Mutashu. Vamutashu tombodzoka kwamuri tichiti ko nyaya yekuti musapinde hembe kana kuti dzatingati mazichke aya muri kutambirawo sei danho iroro nezvimwe zvikafu
maonero andinoita ndekuti chinhu chakanaka kunyange dai zvazvo munguva pfupi tikatarisa toti isusu vanhu vari kuwana kurarama kubudikidza nekutengesa zvinhu zvakafanana nehembe dzakambopfekwa asi tiri kuti isusu shuwa shuwa senyika tingabve here tati isusu ndo yatova indastri yatavaka iyoyo taakutoti isusu munguva inotevera yakareba vanhu ngavachirarama nekunotenga mbatya dzakambopfekwa kuti isusu tinge tichichengetedzana pachedu uye tichivaka indastri yedu uyezve tichiwana zvekutengesa zvisingazoperi mangwana ngativakei indastri yedu zvinova zvinhu zvatiri kukurudzira isisu sevezvitoro kuti kana tikange tichiona zvinhu zvinogadzirwa muno tinorima donje tinorima zvinhu zvakasiyana siyana zvinogadzirisa mbatya tinorimawo zvinhu zvakasiyana siyana zvinogadzirisa zvinhu zvakafanana nenzimbe inogadzirisa shuga chibage chinogadzira masiriyal saka kana tikati isisu taakuita ribeti kuitira kuti tinge isisu tichidziviridza kuti vanhu vasangorarame nekunotora zvinhu vachiuya vachingotoita muno muzimbabwe tinopedzisira isisu tatova supamaketi ikonomi hazvisizvo zvatisi kuda izvozvo tiri kukurudzira uyezve mukatarisa pakaanaunzwa navachinamasa vachiburisa national budget yavo iyoyo proposal ya 2016 vakanyatsotaura ivo pachena vakati vakaita yatingati consultation uye tinobvumirana nazvo nekuti tose tose takatoungana tisati pasati paanaunzwa vachitibvunza kubudikidza naivo maindastrialist kuti zvinhu zvatingaite isisu sehurumende kusikubatsirei kuti indastri itangezve kubirisa chiuti indastri ienderere mberi ichigadzira zvinhu zvinotengeswa muno muzimbabwe zvinhu zvemuno muzimbabwe kunyika dzakasiyana siyana tikaenda kuna nosouth africa kune bhai south africa kuamerica uko kune inonzi bhai america munowo tine inonzi bhai zimbabwe tiri kuda kuti isusu tinge tiine zvinhu zvinogadzirwa naivo vana vezimbabwe iye ari kunohodha bhero toda kuti isusu ainde anogadzira hembe dzacho iye ndo yatiri kuti isusu validation yezvemisisheshen agadzire hembe ozoendesa kunio chitoro kwanongava kuna ani edgar kana ani ani vezvitoro votengesa zvinhu zvinogadzirwa nevana vemuno muzimbabwe
Tinotenda zvikuru ramba izvenyu muri parunare. For those of you who are just joining us, good evening. This is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the issue of the revision of the rebate at the country's borders. And of course, there are some who are saying this is going to have a negative impact on cross-border traders and those who survive on vending. But others are saying it is actually good because that protectionist policy will help local industries that are facing unfair a competition from clothes that are second-hand clothes, rather, that are being imported, and also food imported from other countries. Tinemwe mterere ari kuBotswana. Vamusari vamakadi.
Tirivo makadi inkoma blessing.
Aiwa, ndiri nani. Nyaya iri mudariro mainzwa. Munoonawo sei?
Aiwa, ndinotenda. Ndachida kutaurawo nababa chimutashu wabuda apo manje manje.
Vanonzi vamutashu. Taurai zvenyu navo.
Vamutashu. Vanotaura zvakanaka sei, but imba haiputswi kuti murenovhete imba pasina imwe. Munotoita sokuti munoputsa mudhuri wemukati muchivaka wekuzhe. kuitira kuti pakange pane problem munokwanisa kuwana pokuwanda. Zimbabwe iri panguva yakaoma vamutashu kuda vanotaura nekuguta. Tiri panguva yakaoma hama dzangu, dena tainzwisisa tairega kuda kuita sokuti tiri kuda kumbunyikidza vanhu sokuti taakuprepara kuti tava kuenda vanhu vakufa kana kuita sei. Chokwadi chakanaka ndechekuti muzimbabwe hamuna kana mabasa, hamuna kana any capital youngatanga nayo kuita zvavari kutaura kuti you actually a Zimbabwean can start on his own business or to set up his own company. Hapana muZimbabwe anokwanisa kuita that thing with the currency which we are using muZimbabwe inova a US dollar. Ivo vachimutasho varegere kutanga vati government ngaikwanise kutanga kugadzirisa mari yayo inova a local currency. Inotiita kuti isusu tinge tichirerukirwa nezvinhu totanga mabusiness from our own currency. Because already ka vachimutashu vari kutaura
vamutashu
is not ours. Inorema kuti uibate iye zvine zvi look at it around us, the neighboring countries which are around us, their currency has fallen because of the use of US dollar muZimbabwe, of which iye zvine zvi kuti uite gather up only $100 you need to have something like 2000 rands or something like 1,000 something of pullers. And those monies of pullers, it's very hard for one to collect them and have them in a solid amount. You could atange kita whether it's a clothing industry in Zimbabwe or kubika hawo kana ma fed kuku mu Zimbabwe.
Regaanditi vamutashu vambopindura, vamutashu imbopindura zvirutaurwa nemuteereri.
Atara zvake zvakanaka asi chandinobvumirana naye ndechekuti ari kutaura ari kubotswana haasi kutaura ari muno muZimbabwe. Isu takaita sarudzo yekuti zvinhu zviome zvinake hatina kwatinoenda, panofanira kuwana vanosara vana vezimbabwe vachivaka nyika iyi. Zvino tese tikati dzamu tikatiza tikaenda kunze kwenyika ndiani avachazovaka nyika yacho yavanoda kuti tozodzoka tozouya ichisitozogara munyika ino yezimbabwe ndo chekutanga. Chinhu chechipiri chandinoda kutaura ndechekuti kudonha kwevhalu yemakarenzis dzimwe nyika dzavari kutaura hakuna kukonzereswa nekuti Zimbabwe yaakushandisa US dollar. Zimbabwe iri kushandisa makarenzis ese anosanganisa Botswana pula, South African rand, Australian dollar, Chinese yuan, US dollar iroro. Hazvisi zvo zvakonzereswa. Kune mitemo inoanaunzwa kubudikidza nethe federal government kuamerica ikoko inokonzeresa kusanganisira nekudonha kwakaita mitengo yezvicherwa nemamwe makomoditi akasiyana siyana. Ndiko kwakazoita kuti nyika zhinji dzinorarama nekushengesa zvicherwa izvozvo zviomerwe makarenzisi adzo azodonha. Otherwise mukatarisa kuuye kwakaita US dollar muno muZimbabwe chinhu chakanga chakatonaka munorandara kuti 2007-2008 zvinhu zvakanga zvasvika pakaomarara. Government ikati state asei ndokuchiti ngatichishandisai mamwe basket of currency inosvika 9 kuti vanhu varerukirwe nekunge vachitransacta iye zvinezvi mukatarisa tiri kuita mubishi nemheremhere neveindastry nemamwe mapoka akasiyanasiyana kuti tigare pasi tiriduse cost of doing business muZimbabwe. Rinova tikuzvaachiita kuti investment inge ichisupply tichienda kune dzimwe nyika. Saka zvimwe zvezvinhu izvozvo zvatigara pasi isu sevana vezimbabwe tisitrike nyika yedu hatina mumwe watinochemera kuti veriwe yai mutivakirewo nyika iyi isu toga tii tinofanira kuvata nyika yezimbabwe. Mukatarisa cooking oil taakukwanisa kunge tichigadzira cooking oil rino muZimbabwe kubudikidza nekunge tadziviridza kuti cooking oil isatire muZimbabwe. Iye zvinhu mukatarisa tatinogadzira isusu 7.5 million liters. That was produced at the end of the day, 7 million liters of cooking oil. Zvinova zvinhu zvatanga tinga tichibuda tarisese uyezve zviri kutarisa nenyaya yemaspecial economic zone, tiri kutarisa isusu nediamond cutting and polishing, tiri kutarisa isusu nyaya yepeninsular tranquility. Yandinotarisa nini seZimbabwe comparative advantage inovafanira kuita iite kuti ivo vari kunzo ngavadzoke vauye munoZimbabwe tivake nyika tose pamwe chete sehurumende yacho neyo.
Vamusare vamuchidimbo.
Ndatenda handidi kuita muchidimbu because vataurisa kaivo ndoda kuti ndiite muurefu. Mr. Chimutashu, call on all the ambassadors of Zimbabwe in every country, either neighboring country or
far away country. Tinodzoka navo kana ma ambassadors vadzoka nesu tinodzoka. Why? Simply because my borders muri kutoita kuti muri kucalculate whatever you are calculating on your offices. Zviri kureva kuti muri kuziva kuti kune vanhu venyu vari kufamba vachiita business kuma countries akasiyana siyana. So kana mukati dzokai tivake nyika tose, saka kureva kuti imi muri kubvisa mutemo we cross borders association. Maku mubvisa nokuti hausevenzi nokuti hapana vanhu vanenge vachidarika vachienda outside of the borders. Number 2, muri kuti imi munoda kuti mafuta agadzirwe kana chi gadzirisai ma weather conditions aya nokuti mbeuswa dzose dzamakapa ma farmers muchiti vange vachirima. I should think there is even no even none of the plants are even growing kuti mune ne industry ya mafuta kana ye beans kana ye chi gadzirisai ma weather conditions.
Gatiti
zvinoto controller drought
vatawanda chimbopinda itinzi
kana control
ichi vatawanda
muri kuona izvi zvichitogadzira ma drought irrigation
serera program
kuti dzirirwe kuvanhu nekuda kwe drought yaitika.
All right, vamusare vatinotenda. Regai tina vatawanda navadhube vari parunhare. Tinoda kuti vange vachitaura zvakare. Kana kuti Gibbs omboenda kuna vadhube mukutsatadza kwakuna tavanda
dhube nwasikangelei konapo eSouth Africa abato vanenge ave Zimbabwe vatengani avakuhambise kaya.
Babu Dube, abantu vaseZimbabwe vathenga konke ngati from grocery up to furniture bayathenga yonke le nto ihanjise ekhaya. Kodwa ke yabona lo ubaba oqeda ukukhuluma manje seBotswana ukhuluma iqiniso ngoba izinto ezenzakala la eSouth Africa nezenzakala eBotswana abantu behlanganisa izinto zabo bethenga bezihambise ekhaya ziyasiza kakhulu ekhaya. That's why uthola ukuthi kwezinye indawo abantu abadepend kakhulu kugovernment abana ndaba negovernment. Igovernment mina ngizokhuluma ngathi mhlawumbe ngiyatshwasa ngokobala kodwa isebenza kakhulu emashoneni. Kithi ngapha igovernment ayikho total abasebenzeli ngalutho. Asikaze sibone ukuthi igovernment iyasebenza kithi ngapha esindebeleni. And futhi okunye ngifuna ukukubeka ubaba lo akazi noma useHarare noma ukuphi. Ungabheki lize linjenge America. America liyakhiwa ngabantu abaningi abangasibo ma American. So bona mabezofuna ukuthi iZimbabwe yakhiwe ngabantu baseZimbabwe ngoba bebopha imithetho evalela abantu abangaphandle ukuthi bazoyenza ama business. Angiboni usebenza kuralo kwa.
Ya siyakuzwa kakhulu kodwa ke esikhangeleyo lapha kakhulu baba Dube ukuthi nxa lithenga impahla leyana likhambise eZimbabwe ubaba umtashu lapho uthi ubulalani yama company eZimbabwe akuhambi njalo yini?
Akukho njalo abalungisa izinto zabo eZimbabwe. That's why ngithe ekuqaleni mina imithetho yabo yiyo exotha ama companies afanele ayiwo ukuthi azo asebenze eZimbabwe akhande zonke ama furnitures akhande nama cooking oil la khuluma ngawo. Okwamanje angekuzuyithola impupho eZimbabwe, impupho yakho nama uyitholi iyadura kodwa thina masithenga ngapha isithenga ngentengo reasonable.
Siyakuzwa kakhulu. So he's saying that you know, once Zimbabweans buy anything they take it home and it helps a lot, you know, because most of the items back home are too expensive.
Yeah, let's quickly maybe bring in Mr. Tawanda. Mr. Tawanda, your response, you heard what people are saying. Yes, you can go ahead.
My response, are you there?
Yes, we can hear you. You can go ahead.
Right. My response is cross-border trading is a critical component in the economic activity of the region.
Mr. Tawanda, I want you to please stay on the line. We'll be back with you. We just want to take a quick break. And also, Mr. Dube and Mr. Mutashu, please do stay on the line. We have a caller.
Yes, Mr. Mahlobo, can you stay on the line too? We'll get back to you soon.
Mm-hmm. And our radio listeners, unfortunately, it ends here. But the good news is we are streaming live. So go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. This is Blessing Zulu.
And I'm Kip Stewart saying stay tuned.